mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kurume 26, 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vatinotandara navo live paFacebook page yedu, ndinoti tichakuzivisai patinotangidza zvekare. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Nezuro vanachiremba vakatanga kuramwa mabasa vachiti havasi kuzoenda kumabasa kusvika hurumende yavapa zvikwanisiro zvekudzivirira kubva kuchirwere checoronavirus. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinokurudzira hurumende kuti zvishoma zvairi kupiwa zviende kune avo vanobatsira kurapa nekumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Vashandi veZimbabwe Revenue Authority panhandare yendege muHarare nezuro vakatanga kuramwa mabasa vachiti havana kuchengetedzeka nekuchirwere checoronavirus. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano revanachiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zvakada, vanoti vanachiremba vakatanga kuramwa mabasa nezuro havasi kuzoenda kumabasa kusvika hurumende yavapa zvikwanisiro zvekudzivirirwa kubva kuchirwere checoronavirus uye kuona kuti havafambe nema dutavanhu akaita semabhazi, zvinovasiya zvekare vari munjodzi. Kusvika pari zvino munyika mune vanhu vatatu vabatwa nechirwere ichi, asi umwe wavo akatoshaya. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Zvakada.
Ichemachiremba takatora danho rekuti timbomira kunge tiri kushanda muzvipatara nekuda kwekuti hatina zvikwanisiro zvakakwana kunge takazvidzivirira kuchirwere checoronavirus pachedu. Nekuti isu tikaenda imomo tisina kuzvidzivirira nekuti zvitokonzeresa rimwe njodzi rekuchipararira kune vamwe vasina navatinogara navo. Patakamboti hurumende tora danho rekuti mapersonal protective equipment maPPE achinge achiiswa muzvipatara isimbomirira isange zvakwana. Kana zvakwana tozonge tichidzokera kumabasa. Ndo danho ratakatora iro.
Ko, iyo hurumende iri kuti kudii?
Hurumende iri kutaura kuti iri kumhanya mhanya kunge ichitsvaga. Zvakare kune zvimwewo zvakatsakamira zvakadhonetwa kubva kuchina Jack Ma. Saka nasiwo zvava kunyatsonge zvinhu zvese zvava panzvimbo toona kuti to kuzvambiri sei nekuda kune dzimwe nyaya futi dzinofanirwa kunge dzichiadreswa zvizvere zvinekubudirana pachena dzinosanganisira nyaya dzemari nekuti vanhu vachanga vachifamba sei nevamwe vasagari pazvipatara kuti vanenge vachikwirawo makombere vachisangana nekorona dzacho vachienda kuzvipatara. Nekuti ukabata chirwere unozokompensatwa here nekuti tiri kuuraya saka zvimwe zvinoda zvichitogadziriswa pari zvimwe zvikuru nekuti kunyange zvikagadzirwa pasati pagadziriswa nyaya yemaPPE hapakwanisa kunge pachidzokerwa kuzvipatara. Saka nyaya yemaPPE ikagadziriswa izvo zvozogadziriswa.
Mutungamiri wesangano revanachiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zvakada, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinokurudzira hurumende kuti zvishoma zvairi kupiwa kuti zvibatsire mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi zvipiwe kunana chiremba nevana mukoti pazvipatara zvinenge zvatarwa kuti ndizvo zvinenge zvichirapa vanhu vane chirwere ichi. vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts muno muAmerica, Dr. Chipotendere, vanoti pari zvino hapana hurumende inokwanisa kurwisana nechirwere ichi iri yega. Naizvozvo Zimbabwe inofanira kushandisa zvishoma zvainowana kana kupiwa kuti izvibatsire.
I think varasvika pa stress kana vachereri venyu vachiziva nguva yakanetsa kutachiona weHIV, kuti takarasikirwa zvakanyanya nemahealth professionals, nekuti pakanga pasina protective gear yaivapo, pakanga pasina education, pakanga pasina destigmatization. Then tikazotarisawo panyaya yekushaya kwaZororo Makamba. Chimwe chakataurwa namukoma wake ndechekuti manesi nemadokta vaitya kuva pedyo naye. Ndinoona sekunge manesi edu nemadokta hakusi kuti havagone kurapa vanhu, aiwa, asi kuti vari kutya nekuti havasati vapuwa kuti vakwanise kuzvichengetedza ivo. Hakuna mamasika tasvika kuzvipatara zvakasiyana siyana, asi takanzwa Minister of Health vachiti mumaprovinces ese pane a dedicated hospital inenge ichidhila nezvekorona. But ukataura nana chiremba nemanesi zvuri kunzwa vachiti hakuna kana chinhu chokuti vangabatsira, havana mamask, havana magloves. Asi nhasi vaona zvekare vakuru vezanupf vakapfeka mamask nemagloves kumameeting avo emapolitbureau. I think zvinhu zvakadaro zvinoita kuti vanhu vashungurudzike. Tozowedzerwawo nekuti nguva iya yavaistrika vachiti hatina equipment, hatina equipment, vaitukirirwa vachinombwa chaizvo nevanhu vehurumende. Saka ndoona kunge manesi nemadokta varoda kuzvichengetedza ivo, nekuti ivo vakasazvichengetedza havakwanise kuzorapa vanhu. KuItaly taona kuti zviri kunzi mahospital ndo akawedzera chirwere, nekuti manesi nanachiremba vanga vasina kupfeka zvakachengeteka kuti varape vanhu. Saka vairapa vamwe vachizadzwa zvichiramba zvichingodaro.
Kana makatarisa mafambiro ari kuita zvinhu, chii chamukataurira hurumende pamusoro pekubata kana kuti kumaneja chirwere ichi?
Iko zvino nyika yedu kufanana nedzimwe nyika dzepasi rose nedzimwe dzemuAfrica, pane zvinhu zvatapuwa neChina. Hazvina kuwanda asi zvakawanda pakutanga. Tinoti kuhurumende zvese izvozvo zvauya ngazviendeswe pazvipatara zviviri kana zvitatu. Vana chiremba veipapo vakwanise kutanga kuita basa rekuchengetedza vanhu. I think ndo zvakakosha. Izvozvo zvauya zvishoma-shoma ngazvitange kuenda kuzvipatara. Takaona kuti Wilkins haina chainacho, ngazvitange kuenda kuzvipatara, vanhu vatange kurapwa nemanesi akachengeteka. Then chechipiri toti ngavaise mari tikaona kuti kwese kwese manesi nemadokta vari kupiwa iya inonzi hazard pay. Ngapaiswe hazard pay nekuti iri ratova hazardous job. Vekumaairport ngavapiwe zvekuti vakwanise kuzvichengetedza. Vekutransportation ngavapiwe zvekuti vakwanise kuzvichengetedza. I think hurumende yedu ikaita seizvozvo, vari kushanda basa racho rekuchengeta vanhu, vanofila confident muhurumende, vofarirawo kuita basa ravo, vachiziva kuti munhu wese takavamiririra. Chimwe chandoona hurumende chainogona kuita kutaura nevamabhizimisi kuti vemabhizimisi ngavaite step up, nekuti kana iwewo une bhizinesi rako rekutengesa huku kana maputi kana chii, mabhizinesi mahombe kwete madiki, vanhu havazokwanisi kutenga zvinhu zvako kana vafa. Saka vanhu vese vemabhizimisi vanofanirwa kuti vabatane nehurumende, vabatsire panguva dzino.
Kana makatarisa mamiriro akaita zvinhu, mune vimbo here kuti hurumende ingakwanisa kugadzirisa zvinhu zvese zvinofanira kugadziriswa? Tichionazvo zvakare kuti vanhu pachavo havasi kupiwa ruzivo rwakakwana pamusoro pechirwere ichi.
Hurumende yedu iri yega vakwanise, hatina mamedical experts akakwana. Saka vanogona kuricha kuprivate sector, vanogona kuricha kuingoro yekuti vatsvage rubatsiro nedzimwe nyika. Vanhu vasouth africa vanenge vari kumberi mbichana, vane malab testing anenge ari kumberi zvekare. Saka vari vega havagone kuzviita, asi vakakwanisa kuzvininipisa vokumbira kuti vabatsirwe nevamwe, zvinogona kuita. Hapana, in fact handifungoti pane hurumende iko zvino iri kukwanisa kuita basa iviri yega, hakuna.
Dr. Chipotendere vepaWellesley College kuMassachusetts vari parunhare kuMassachusetts kwekare neStudio 7. nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoyambira hurumende kuti vezvematongerwe enyika vasviduruke kuti nyanzvi dzezveutano dziite basa radzo nemazvo. Dr. Guni vati hurumende inofanirwa kuumba chikwata che vana mazvikokota munyaya dzezveutano kuti dzirwisane nechirwere ichi.
Maonero angu nyika yeZimbabwe iri parumhanadzombe zvekuti pari zvino pari kutodiwa kuti pagadzirwe a National Public Health Task Force. Task Force inofanira kutungamirirwa uye ichiranwa kana kuti ichimanejwa nevana mazvikokota vepublic health nemachiremba evashandi veutano zvisinei nevanoita zvematongerwo enyika. Nekuti pakuda vanhu vanoruzivo nenyaya yekupararira kwechirwere nenyaya yezvirwere izvozvi zvinotapuriranwa. Munhu wese ari muZimbabwe anoziva kuti nyika yedu pari zvino tichitarisa muzuva ranhasi haina kugadzirira zvakakwana kurwisa chirwere ichi, kungava kunyaya dzekuongorora kana kuti kutesta, kungava kunyaya dzereferral system, kungava kunyaya dzekurapa vanenge varwara nezvikuva nezvipatara zvakagadzirira kutambira vanhu vakawanda nguva imwe chete.
Zvinodikamwa zvakawanda apa Dr. Guni, saka votangira papi?
Panoda kugadzirwa a National Strategic Action Plan, pogadzirwa a National Triage System, pogadzirwa zvekare ratingati gwaro rokuona kuti chekutanga zvinodiwa kubatsira kurwisa chirwere ichi ndezvipi, chechipiri zviri munyika medu zvirimo ndezvipi, chechitatu zvatinoda kubatsirwa nazvo kubva kushamwari dzeZimbabwe nevamwe vane zvikwanisiro ndezvipi, zvinosanganisira kuti mareferal facilities yedu vana Wilkins vana Thongrove nezvimwe zvipatara zvinoda kuti refurbished kuti zvikwanise one kuaccommodate vanhu vanorwara, chechipiri kuti muve nemishina inobatsira vanhu kufema anonzi maventilators aya uye chakanyanya chikurukuru chaizvo panodiwa zvekare kuti pave nezvipfeko zvinodzivirira vashandi vese veutano neava vachasangana nevanhu vanorwara yatinoti PPE kana kuti personal protective equipment inosanganisira magloves kana zvipfeko zvemaoko, inosanganisira respirator masks anodzivirira chirwere ichi anoshandiswa nevachazvimbi vachisangana nevarwere ava. Zvinosanganisirawo zvakare kuti zvipatara zvese zvichange zvichiendeswa vanhu vanenge vawanikwa vaine utachiona uhu. Zvinofanirwa kunge zvisina vamwe vanhu vasina neine chirwere ichi. Zvinoreva kuti pachada kutrenwa vanoshanda imomo, pachada zvekare kuti pavaine equipment yakakwana. Panofanira kunge paine an uninterrupted supply yemvura, panofanira kunge paine an uninterrupted supply oxygen, uninterrupted backup system yemagetsi. Asi ndinonyanya kukurudzira kuti vanoita zvematenderwo enyika kana kuti mapoliticians vambosuduruka vasiye maprofessional experts veutano vaite basa ravo.
Dr. Frank Guni vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Vashandi veZimbabwe Revenue Authority vanoshandira panhandare yendege muHarare vatanga kuramwa mabasa vachiti havana kuchengetedzeka kuchirwere checoronavirus, vachiti mushure mokusangana naZororo Makamba uyo akashaika nechirwere ichi nemuvhuro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Revenue and Allied Workers Trade Union kana kuti Zimratu, Valav Mongwa rati vati vashandi veZimra panhandare yendege iyi vave kutyira upenyu hwavo zvitevera kusangana kwavakaita naZororo Makamba paakapinda munyika achibva kuAmerica uyo akazoshaya nemuvhuro nekuda kwechirwere cheCovid-19. Mutsamba iri mumaoko eStudio 7 yanyorwa mukuru weZimra Amai Faith Mazani. Vangwa rati vati vashandi veZimra vese vakasangana nemufi musi uyu havasati vaongororwa kuti vakabatira chirwere ichi here kana kuti kwete, uye havana kupatsanurwa neveruzhinji zvavati zvinopa mukana wakakura kuti chirwere ichi chipararire kune vamwe vashandi vezimura pamwe neveruzhinji. Vangwarati vati vashandi vezimura vachazodzoka pabasa kana hurumende yatora matano ekuti vachengetedzeke kuchirwere ichi vari pabasa. Amai Mazani vaudza Studio 7 parunhare kuti vanga vasati vaona tsamba iyi vakati vachazotaura nezvayo kana ichinge yasvika kwavari. Zvichakadai, sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association ranyorera vakuru vakuru vepachipatara cheHarare Central Hospital tsamba richiti nhengo dzaro dzingangotanga kuramwa mabasa kana dzisina kupiwa mbatya dzekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19. Gurukota rezveutano Vaobhedhaya Moyo pamwe nemunyori mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 parunhare kuti vanga vasiri kukwanisa kutaura nezvenyaya iyi sezvo vose vanga vari mumusangano wezvechirwere ichi wanga uchiitirwa kustate house pataenda pamhepo. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori anoona nezveutano muMDC vaHenry Madzorera vati zvakakosha kuti vana chiremba vapiwe mbatya dzekuzvidzivirira vari pabasa kuti vasabatire chirwere ichi pamwe nekuchiparadzira.
Kusvikira chapera, tinodanidzira kunyanya mukuru wenyika chaiye kuti ngaachienda padriving seat aone kuti maresources ese anga akaiswa kwese kwese marodzi kune mamwe maministri akawanda wanda, maresources iwoyo ngaachienda kuhealth atenge zvinodzivirira vanhu kuti vasabate chirwere chekorona kunyanya vasevenzi vedu.
Izvo zvatsinirwawo nemutungamiriri wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike.
Ndosaka muri kuona vana mukoti nana chiremba vane kutya kukuru kwekuti chirwere chikauya kunzvimbo dzavo vamwe vachatotiza zvipatara nemakiriniki nekuda kwekuti ivowo havana kunge vakanyatsogadzirira zvakakwana.
Panguva iyo vakoti vatangawo kuramwa mabasa, rimwe remasangano anomirira vashandi vehurumende reApex Council ranyorera hurumende tsamba richikumbira kuti vashandi vose vambomira kuenda kumabasa zvachose kudzamara chirwere checovid-19 chisisipo. Mutevedzeri wemunyori muApex Council vaGibson Mushangu vati sangano ravo rave kutyira kuti vashandi vose vachabatwa nechirwere ichi.
Tikataona kuti sevashandi vehurumende zviri nane kuti timbogara kudzimba takamirira kutora iyo tingatiyo yambiro yatakapiwa nemukuru wenyika kunyangwe nevamwe vana mazvikokota veutano vanotaura kutiwo ngatimboshanda tiri kudzimba.
Kurudziro yeApex Council inoyo apo sangano rinomirira vashandi vese munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions rakakurudzirawo nechipiri kuti hurumende iite kuti vashandi vose vambomira kuenda kumabasa kudzamara chirwere ichi chapera. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabatwa nechirwere ichi vave vatatu kubva pachakapinda munyika. Gwaro raburitswa nebazi iri rinotiwo pane vanhu gumi nevashanu vakaongororwa kuti vane chirwere here kana kuti kwete, zvichitevera kusangana kwavakaita navamakamba avo vakashayika nemuvhuro nekuda kwechirwere ichi. Uye pavanhu ava pakawanikwa paine munhu mumwe chete akanga aine chirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tarisa jiruma pepa na u anasi. Herald mune nyaya yekuti bato riri kutonga reZANU-PF razivisa kuti musangano waro weCentral Committee wange uchifanirwa kuitwa zvondorino hauchaitwa kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Hazvina kutaurwa kuti musangano uyu uchazoitwa rini. MuNewsday, bazi rinoona nezveutano mukanzuro yeguta reGweru rinoti riri kushanda neZimbabwe Military Academy nemamwe mabazi ezvekudzivirirwa kwenyika akaita seZimbabwe Republic Police, mauto eZimbabwe Military Academy nevamwe mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. MuChronicle, kushomeka kwezvinhu zvizhinji munyika kuri kukonzera vanhu kuti vamirire mumitsetse kana kuti maqueue, izvo zvisingafanirwi kuitwa panguva ino yechirwere cheCovid-19. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nero akanaka pano pa Studio 7. Ininda uya zvangu kune nyaya yayo. Ya ndanzwa ndine kutozopedzisa studio 7 yacho. Ndanzwa moyo wangu kufara chose ndichinzwa mai kandimiri vachitaura pa studio 7. Ndinoda kuti mai kandimiri mwari vakuitire nyasha, mwari vakuitire zvakanaka. Pane zvose zvamakaita pavanhu. Ndinoda kukutendai mune runerudo rwenyu rwakakura kudaro. Runo harukwanisike nevanhu vazhinji rudo rwamakaita irworwo. Asi ndinoda kuti Mwari dai vakuwedzerai, Mwari dai vakudzingisai pane korona ipapo, makwanisa kuchengeta vana ivavo vamatora nevana venyu nemhuri yenyu. Naivo baba vanonzi vajonga kandimiri, Mwari ngavakuitire zvakanaka. Mufunge ai ndafaranda handina kuzopedzisa studio 7. Ndinoda zvangu kutopedzisa studio 7 kana ndambokanda audio yangu iyi kuti nditi kuna mai kandimire, aiwa Mwari vakuitire zvakanaka, Mwari vakuitire zvakanaka, Mwari vave nemi vakuwedzerei mazuva kurarama panyika pano. Ndatenda hangu nemashoko enyu.
Makadini zvenyu washamarari westudio 7? Ini ndinofara, ndinoitwa Siyabonga Clive Juma, ndiri muEastern Cape muno muSouth Africa. Ndanga ndichidawo kutaura pamusoro pematanho akatorwa nemutungamiri wenyika yedu waEmmerson Mnangagwa ekuti kuitwe lockdown hazvizokonzeriwo mhirizhonga here, nechikonzero chekuti uzhinji hwevagari vemumaguta pari zvino vari kurarama zveujarijari wachitengesa kuti wakwanisawo kuraramisa mhuri dzavo. Zvino kana zvikaitika kuti vanhu vamboita mukana wekuti vanorambidzwa kunge vari vanofamba mutaundi nekuda kwechirwere ichi, zviri chokwadi kumutungamiri wenyika zvinenge zvakanakawo, nekuti anenge ari kutora matanho anodzivirira zvirwere zvinangodai zviri zvingazokunda nyika. Asiwo kurutivi rwevanhu zvezvakare, vanokwanisa kutotanga kufa vachiurayiwa nenzara chirwere chekoronavhairasi chisati chatanga kuvauraya, nekuti wakagara kudzimba chokwadi hapana chekubata, mhuri dzinenge dzichida kudya. Ndopaunoona kuti zvanetsa, mai vatsva kumusana, mwana atsva kudumbu. Zvinodai security yenyika yedu, kunyanya mapurisa, vakachishandisawo ruoko rwakapfawa. Kana zviri zvekuti variko vamwe vari kupindawo mumaguta nechinangwa chekuda kundotengesa, zvitongori pachena kuti pane pasinawo chekubata kana nekuvanenge vari kubva ikoko. Zvozochinetsa kana naiye mutungamiri wenyika dai akakwanisawo kuvataurira mapurisa edu emuZimbabwe kuti ngaavachenjere kuti wasanyanye kubata neruoko rwakasimba, nekuti zvingazodaro zvikakwadzisa vanhu. Ndoo maonero angu andinoitawo, ndinotenda zvangu.
Makadiko vashamari vestudio 7, vateereri ve7 ete nyoro zita tapuwa muenda mberi ndiri pano pajoni. Chekutanga ndoda kuti sandonatu kuna mai Jonga, sandonatu kwamuri amai nemwoyo wenyu werudo. Zvamaita zvinokudzwa, ndoo vanhu vatinotsvaka kuti vagare pedyo nevanhu. Mugarire kure nemoto, rudo rwenyu rukuru rwamaita urwu maratidza zviro kwazvo, zvino kwazvo kuti aiwa mune mwoyo wokubatsira. Zvamaita kuvana izvo zvinotendwa, vana vanga vasina pekugara asi makwanisa kuti mumiremire mushingairire semunhukadzi. Aiwa tinozvitenda, sandonato kwamuri. Ndouyawo kuna namukoti rungodai kungochema kuti hei hurumende zvinouya tadzisawo kuti ipawo zvokuti tidzivirire kuti mukwanise kubatsirawo varwere. Asi chikurukuru yandangozivisawo vana mukoti, kana vamwe vose vanogarisana nezvehurumende, kana muchitaura nezvehurumende mune muchitaura hurumende ipiko yacho? Ini zvandinotongoziva ndezvekungoti hurumende yakaguma pana Smith idzimwe idzi, kana kuti imwe iripo iyi. Ameno kuti inonziwo hurumende here? Nokuti zita ramunongoshandisa kungoti hurumende, munongorishandisa henyu asi harikodzeri pahurumende yamuri kutaurira. Dai zvaikwanisika vanhu vatsvaka rimwe zita rekushandisa. Ndatenda hangu.
Hey, masera sei pastudio 7 apo muri kutaurawo namupakwachena kuna kuSouth Africa. Zvinhu zviya zvazotiomera korona iyi. Korona yatishatira,
kozi no kuno terekunzi timbogara 21 days apa kumabasa kwa tinenge tiri hakubada kumazwe wawati netakagara saka ya kurana mkwaja kuchatineza wakuno tinongoda ungu toro ungu panevari kumanya manya kuda kuwota zinu kuno disiti ngawa mbomira kumanya because chika waka indaneche vwere yuji ku Zimbabwe apa ku Zimbabwe kwa chini mshungache chineza chipatela hacho manesa chistra yika zunu zunuzo umira wa farombo kunyanyi saka ngawa ngu sama kutewe zira sifure zima zwewa wa sichuweno kwa watu zino fambasi pande kumanya manya wa anwajizo fawa kawanda datenda
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7 isu atina kwatakarere kera tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika Zikuru mai vadikondo kanobva kuna Coco Master sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau nezuro vanachiremba vakatanga kuramwa mabasa vachiti havasi kuzoenda kumabasa kusvika hurumende yavapa zvikwanisiro zvekudzivirira kubva kuchirwere checoronavirus zvimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika zvinokurudzira hurumende kuti zvishoma zvairi kupiwa zviende kune avo vanobatsira kurapa nekumisa kupararira kwechirwere checovid-19 vashandi vezimbabwe revenue authority panhandare yendege muharare nezuro vakatanga kuramwa mabasa vachiti havana kuchengetedzeka kuchirwere checoronavirus tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve chimwe chirongwa chenhau ini ndini Tanono Kawande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka